Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 15, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vocherechedza zuva remauto vachivimbisa kugadzirisa matambudziko ari munyika. Asi vachitaurawo pakutsvaga rutsigiro mutungamiri weTripoli vaNelson Chamisa avati vakasarudzwa ndo vangatodzorera chiremera kune vanodzivirira nyika. Bato reTripoli rinoti nhengo dzaro 40 dzasungwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira urongwa hwezuva remauto kana kuti Zimbabwe Defense Forces Day vachishora nyika dzavati dzinoda kushandisa chisimba dzichitemera dzimwe nyika zvirango. Urongwa uhu hwaitirwa kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa havana havo nyika yavadoma kuti ndiyo iri kuita zvembabvu nekuchemera dzimwe nyika zvirango, asi ivo nevamwe vatungamiri vehurumende yavo nevavanodyidzana navo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika dzekumavirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi ivo vanoti vakatemerwa zvirango nekuti vakatora minda kubva kuvachena vachipa vatema. Vavimbisawo kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nemauto akaita sekushaya motokari dzebasa uye dzimba dzekugara.
Semukuru wemauto eZimbabwe Defense Forces ndaita sarudzo kuti timhanyisa kutenga kwemichina inoshandiswa nemauto. Mauto edu takamapa zvakare mari nezvimwe zvinowanisa raramo. Pamusoro peizvi, tiri kugadzirisa zvakare nyaya yekutakura kwemauto sezvo tiri kutenga mota dzinosanganisira mabhazi anopfuura 200.
Vachitaurawo kwaseke nhasi mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change CCC vaNelson Chamisa vatiwo vakasarudzwa vachadzorera chiremera kumauto.
Nhasi zuva rakatikoshera tasingafani kuita musangano uyu. Nhasi zuva rekuremekedza vashandi vedu vekudefense forces. Isu munyika medu inenge isingati defense forces, inenge yakuzi defense services. Ndava tiroda kuti masoja edu, mauto edu, ave mauto enyika, kwete bato. Varemekedzwe vachishandira nyika, kwete kushandira bato. Saka nhasi tinocherechedza, tiri muno maseke, kukosha kwakaita musoja, kukosha kwakaita musiyayo, kukosha kwakaita muchikiti vanomufei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Alex Rusero, vati mauto haafu. Fanire kupinzwa munyaya dzezvematongerwo enyika.
Izuva iro ratinenge tichiona ruremekedzo rweivarume nevakadzi ava sezvo ririro basa ravo rekuchengetedza nyika maerenge nekuti isaende mumaoko nevapambepfumi.
Vanopikisa vanochema-chema kuti mamwe mauto anomboshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika kuchichorwa kodzero dzevanhu. Muna 2017 mauto akatungamirawo urongwa hwekupidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Panyaya yechiremera chemauto, Dr. Rusero vati.
Aiwa, tiremerera hapana sekuti pari zvino nyika yeZimbabwe manyama amire nerongo panhaurirwa dzevashandi. Vashandi havasi kufara, havasi kugutsikana. Saka tikabvumirana imineni kuti Mauto vanotovawo kuti vashandi rehurumende, munobva mangotozivawo nyonga-nyonga iri muhurumende. Tichikura isusu vana vaive vanhu vanoremekedzeka kunyangwe kumagariro avo chaiwo, magariro avo chaiwo, mararamiro avo. Vana vachikura kuti inini ndinoda kuzoita musoja.
Mhembero dzekupembedza mabasa ari kuitwa nemauto dzaitwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika dzichitungamirwa nemakurukota ematunhu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Sangano romubatanidzwa wenyika dzekumawirira nodzokorora. Sangano romubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC rinoti richatumira vaongorori vesarudzo vakawanda kuZimbabwe nemusi wechishanu. Asi vaongorori ava vari kuenda kuZimbabwe pave kuratidza kuti pave kuita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari kuongorora sarudzo vave kugara vachiroverwa bembera mubepanhau reHerald kuti vanogona kudzingwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nevas Mumba weZambia ndo vachange vachitungamira chikwata cheSADC Electoral Observation Mission chiri kuuya kuZimbabwe ichi. Vanona nezvekuburitswa kumashoko muSADC amai Barbara Lopez vaudza Studio 7 kuti vaongorori vesarudzo ava vachaendeswa kumativi mana enyika.
Nhumwa dzechikwata SEOM dzichange dziri mumatunhu ose gumi eZimbabwe kuti vaongorore zviri kuitika pamberi pesarudzo nezvichaitika dzaitwa uye zuva rekuvhota. Asi ini handigoni kutaura pamusoro pekuti chikwata ichi chanonoka kutumirwa kuZimbabwe kana kuti kwete, haisi nzvimbo yangu.
Amai Lopi vati chikwata ichi chichaongorora mafambiro esarudzo kuti anoenderana here nemutemo weSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections uyo wakawandudzwa muna 2001. Mumashoko kuvatori venhau, SADC yati vasarudzo dzeZimbabwe dzinofanira kutevera zviga zveAfrican Union neUnited Nations zvinokoshesa kodzero dzevanhu. SADC yati iri kushushikana nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba mubepanhau reHerald yekuti vachadzinga vamwe vaongorori vesarudzo vanonzi vari kuita zvematongerwo enyika. Nhasi bepanhau reHerald raenderera mberi richishora vaongorori vesarudzo kubva kukata senda rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter uye reEllen Sirleaf Johnson Presidential Center for Women rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson. Nyaya yekudzinga vaongorori veEU muna 2001 yakapowa kuti Zimbabwe itemerwe zvinango negungano iri. Vachipowa pfungwa dzavo nezvechikwata ichi, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka vati SADC yadya manonoko.
Iyi haizi nguva yekuti inoita kuti vazive kuti sarudzo dzadzakamira sei. Inguva shoma zvikuru, chavachangoona chete kuona vanhu vachivhota. Asi kana tichitarisa sarudzo tinotarisa kubva pakusarudzwa kunoitwa nenomination court. Saka sarudzo idzi kupinda madziri kukama mukaka wakakora kare.
SADC yagara hayo iine chimwe chikwata kubva kumuzinda wayo kana kuti SADC Secretariat chakapinda munyika musi wa10 Nyamavhuvhu. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reCCC amai Gladys Hlatshwayo. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuchema-chema kuti sarudzo dzemunyika dzinoita kunge hondo, vachikurudzira SADC kuti itore matanho.
Every time we have elections in Zimbabwe, there has to be loss of lives.
Vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi yekuburitswa kumashoko muZANPF vafai Marapira vaudza Studio 7 kuti vanopikisa vagara vanongoda kurwa bembera kuSADC pasina zviripo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nemedical research and training center muHarare vaSADC muradzikwa vati SADC imbwa isina meno.
ukama uripo katupe SADC ne ZANU-PF tingati ukama uwe mkwashi na wate jara SADC inga goni kutisi ura ZANU-PF pane zunu shakawanda nge chakatu firinga my elections ne kutikatasa my elections atisi utasana na waya tine zunu zuminga mpini zishinji shatokanga niskwa
Zimbabwe ilikuita sarudzo msua 23 nyamavuvu asima sangana anorugira kozero zevanu akaita se crisis in Zimbabwe coalition Amnesty International Human Rights Watch ne urumende America Vagara vati Zimbabwe inga kwanise kuita sarudzo zakachena nekuda kukumbunyikidzwa kwekodzero dzevano pikisa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa veCCC nasi vanga vari kugoromonzi nekwaseke mudunhu remashonaland east vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kosvondo rinouya Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro waitirwa pachikoro chemadamombe kwaseke kumashonaland east vachamisa vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vabude neuwandu hwavo kuvhotera shanduko kunyange hazvo vari kushungurudzwa nevanhu vanofungirwa kuti vatsigiri vezanu pf vachamisa vatiwo kana vakakunda vachavandudza nyaya yedzidzo munyika kubhadhara varayiridzi mioro inofadza pamwe nekuona kuti vana vari muzvikoro zvepasi vadzidza pachena
Number one, ticha adzorerwa udzamu Atandire marine mvuri, marine chirevo. Kwete ticha anengane mudumbu msina chunu. Homwe isina chunu. Mufisoro chete ndo mune chunu. Zino sopea zaati zuri mzoro, zino tama kinda kuhomwe. Osara mzoro hamuchina chunu. Wana hachina chunu chire okupu wano kutu mzoro kwangu wa banga. Muzere mbetu. Saka ngati kazilei dignity ya ticha. Atokere pakuwa muna ane chirevo.
Vavimbisawo kuti hurumende yavo ichavandudzawo upfumi asi vachiti vachamboshandisa dhora rekuamerica kusvika zvinhu zvagadzikana vari kumirira CCC kwaseke musarudzo dzeparamende vawillard matsimba muto vaudza studio 7 kuti vanhu vakawanda vatadza kuuya kumusangano nekuti vari kuchityidzirwa izvi zvatsinirwawo naamai Kerry nasambani avo vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi asi vakafanira kubata chinzvimbo chemukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muzanu pf vafarai marapira vati bato ravo hari kurudzire zvemhirizhonga
kana kune anenge ambunyikidzwa arambidzwa kuenda kurali kune arohwa aitwa kana iipi silence ngaende kumapurisa nekuti isu hatina mwana wemusangano ane kwaari kuenda achirambidza munhu kana mwana wemusangano ari kurova munhu asiri wezanu pf Kana pane aita izvozvo ari kuita zvemusoro wake haasi kuita zvezanu pf
asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatenda Ruben Mbofana vati kunyange hazvo vatungamiri vezanu pf vachiti havadi mhirizhonga havana matanho avari kutora kuidzirira
MuZimbabwe hakuna chinonzi sarudzo dzejekerere hakuna yavanoti free and fair and credible election ndekuti kune mhirizhonga yakaomarara
zvichakadai bato reUnited Zimbabwe Alliance riri muBulawayo umo riri kutsvaga rutsigiro sematauriro emutungamiri waro Amai Elizabeth Valerio.
Tasangana nema voters awo tichitenderera kwavanogara macommunities kwavanoshanda tichinyasowana nguva yekuti titaure nevanhu. Tinzwisisewo kuti chicha vari kutarisira kuti tiite seuza kana macandidates edu apinda muoffice. Ende tiri kufara tichiona kuti response yechidiki vakawanda vari kutarisira kuti nyika ichinje. Vanoziva vanonzwisisa kuti vanofanirwa kutono vota. Vana vadzimai vakawanda vari kutoshamiswa nekuti wanga vasingazivi kuti pane mudzimai.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru nemusi wechitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, bato reCCC rinoti nhengo dzaro 40 kusanganisira vari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reGlenview South vaGrand Mo Hakata dzasungwa dzichinge dzichiita musangano wekuenda kwanga kuchiungana nhengo dzebato iri kuchuru. Vamwe vanonzi vanga vachitarisirwawo kunge vachienda kumisangano iyi vavharirwa kunze nemhirizhonga inonzi yazoitika mushure mekunge mapurisa aparadza urongwa uhu. Mumwe anga achitsvaga rutsigiro kuchuru farm vachimirira bato iri reCCC vatrasiwo chikomo vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vachakachengetezwa pabudiro police station. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanga vasiri kuita zvavakazivisa mapurisa kuti vachaita pamusangano uyu, vachiti mapurisa anzwa zvichemo zveveruzhinji zvekuti nhengo dzebato iri dzanga dzichiita ruzha. Vanyati vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Apo kwasara mazuva masere kuti nyika ipinde musarudzo dzegore rino, vechidiki vakawanda vanoti vakagadzirira kuenda kunovhota zvine mutsindo rwendo rwuno. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki mudunhu remakoni West vaYoungstown Dzikiti vanoti vagadzirira chose kuenda kunovhotera vanhu vavanoda.
Ndatononokerwa kuti inini ndiite sarudzo muupenyu hwangu yekuti ndinoda kuti nyika ifambiswe sei. Ndatogadzirira kuti musi wa23 ndichaita sei nesarudzo dziripo. Vechidiki wee, kuseri kweguva hakuna munamati. Hatidi vanhu vanoda kuzobvunza kuti chii chadya nyemba imuri kuona matsinda enhemba. Vhoti yako inochinja upenyu hwako.
Mumwe wechidiki mubato reCitizens Coalition for Change uye ari kukwikwidza kuita kanzura muHarare vatakudzwa ngadziore vanoti vechidiki vane sarudzo iri nyore kuita rwendo runo.
Vakati ivo vana vamunangagwa muna 2018 dzidzo dzinenge dzashanduka. Vakati ivo mabasa anenge ako magetsi tichida 2200 megawatts. Vakati ivo vanenge vatipa 3000 megawatts. Vakati ivo mudistrict imwe neimwe vachange vaisa chipatara. Zvakaitwa here? Hazvina kuitwa. Asi riri kuti mabasa edu ndo anofanira kuzvitaurira. Mabasa api? Kana tichiziva kuti nyika yakavondomoka.
Asi mumwe wechidiki muzanu PF Mubulawayo Nyari Bechani anokurudzira vechidiki kuti vavhotere bato rake.
Kana vakunovhota pai vechidiki, ngavasafunge ruviri kana rutatu. Takaona isu kuti baba Munangagwa nema MP nema kansela avo ndivo makandidates akakodzera kuve vachibata basa iri.
Mushandi musangano reelection resource center Takudzwa Tsunga anoti ongororo yavakaita mwedzi miviri yadarika inoratidza kuti pane vamwe vechidiki vari kuti havasi kuvhota musarudzo nekuti havana chivimbo nemaitirwo esarudzo dzemuno.
Zvakabuda pasurvey yatakaita ndezvekuti number 1 only 71% emayouth ndivo vari registered kunovhota. Pa71% emayouth akaregistra kuvhota, only 94 ndivo vakati vachabuda demusesarudzo kunoenda kunovhota. So pane 6% yemayouth vari kuti havasi kubuda kunovhota musi weelection.
Asi chipanga mazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShe Chiriga vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapinde zvine mutsindo musarudzo dzinoitwa munyika.
Kuvhota ndiwo hwaro nembiro yedemokrasi yedu, uye ndipo pokutangira mukutaura zvizere zvatingada sevechidiki maringe nekutungamirirwa kwatingada kuti nyika ino iitwe. Kurudziro yedu kune vamwe vechidiki ndeyekuti ngatitarise ramangwana redu nekusarudza vatungamiri vasina nhoroondo yekukundikana.
Murume wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research uye achiongorora nyaya dzevechidiki vaJustice Muzondiwa vanoti vechidiki ngavabude neuwandu hwavo kunovhota vasingatyi.
Mashoko angu kune vechidiki ndeyekuti ngatiendei kunovhota musarudzo idzi takasununguka kuvhotera mutungamiri watinoda. Sevechidiki ngativhoterei vanhu vatinoziva uye vanomiririra zvido zvevanhu nekugadzisa matambudziko atasangana nawo mumagariro edu.
Makwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika anoratidza kuti ari pakati pemutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vaviri ava vakatatsurana zvine mutsito musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 iyo yakakonzera mutauro mukuru mushure mekunge vachamisa vapikisa kukundwa kwavo navamunangagwa. Asi dare reConstitutional Court rakaramba rakamira nezvakange zvabuditswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vamunangagwa ndivo vakanga vakunda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mbwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vavo gumi nevasere nhasi vapomerwa mhosva yekuda kurambira pachigaro mushure mekuramba zvakanga zvabuda musarudzo mudunhu reGeorgia muno muAmerica. VaTrump vanonzi vanga voita zvinoitwa nezvikwata zvembavha huru kana kuti criminal enterprise. Mhosva dziri kupomerwa vaTrump dzinotevera dzimwe dzavakapomerwa muWashington DC New York neFlorida munguva yapfuura dzine chekuita nenyaya dzekuramba zvainge zvabuda musarudzo muna 2020 mushure mekunge vakundwa nava Joe Biden. Asi vaTrump vanoti vari kushungurudzwa nekuti vari kukwikwidza vaBiden musarudzo gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Nhlanganya weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Tinoreva kuti nyaya dzaTrump dziri kuramba dzichivamomotera kuputidza nekuchallenja kana kuti yatingati mbirishonga yakaitika pavakadyiwa naBiden. And izvi zvinouya futi after vaindaitwa futi kune mamwe mastates and yekuGeorgia iyi haina kunyanyosiyana zvakanyanyonyanya nemamwe maindictments ariko, nokuti ari kungotaura nyaya imwe chete yokuti vaTrump vaida kushandura yatikati mavote kana kuti maelections zviri pamutemo.
Zvamira zvakadaro, vangakwanisa here kuenderera mberi nekumira semumwe vachikwikwidza pasarudzo dzichange dziriko gore rinouya? Nekuti tiri kuona kuti vari kuti ivo hurumende yavaBiden iri kuda kuvasungirira kuti vatadze kupinda musarudzo idzi.
Pane zvino hapana chatichaitika chinotadzisa vaTrump kuti vapinde maelections ari kuoneka achiitika gore rinouya. Vakazoenda pamberi pedare vakabatwa kauti nemhosva pane eni nyaya yavari kupomerai. Izvi zvinovatadzisa kuti vakwanise kuva vachikondesta atingati mumaelections. Tikuona kuti veGeorgia vari kuti nyaya iyi inogona kupera within 6 months yatanga. So meaning to say kuti vanogona kubatwa nemhosva kana kubatwa vasina mhosva before maelections, zvinova zvinopa mukana yokunyatsokuona kuti maelections anenge anani pakati pavaBiden kana kuti vaTrump here.
Zvii zvingadzidzwewo nehurumende dzekuAfrica uyezve neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Zviri kuitika muno muAmerica zvinhu zvinokwanisa kudzidziwa nedzimwe nyika kunyanyanya dziri kuAfrica, kuti kana pakapara mhosva ungave uri president kana kuti wabuda pachigaro, zvinhu zvinofanirwa zvichionekwa zvichienda kumatarendi mhosva. Ende nyaya iyi inotadza zvekare kusimba kwakaita atingati mainstitutions emuno muAmerica, kuti haanei kuti ari pachigaro ndiani, kana pangovhiringidzwa yatingati democracy kana kuti independence yemainstitutions kunyanyanya anoona nezvekuvhota. Munhu anofanirwa kuve achibatwa achiitwa held to account through atingati matarendi mhosva asio zvatikuona panyaya yavaTrump.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Nhlanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuNigeria 26 anonzi akaurayiwa mudunhu reNiger nemusi wesvondo muchire mekunge ahwandirwa nevamwe vari kuita mabasa eugandanga vachipamba vanhu kuti vapiwe mari. Izvi zviri kuitwa matunhu akaita seNiger, Kaduna, Zamfara neKatsina. Chikopokopo chainge chaenda kunobatsira mauto aya chinonzi chakadonezwawo. Munyika yasarudzwa nemazuva masere chete kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende pamwe nemakanzuru. Nyaya yeupfumi hwenyika ndiyo iri pakati pakuve pamiromo yeveruzhinji avanoti vanotarisira kuti vachasarudzwa vachazadzisa vimbiso dzavari kupa munguva ino yekutsvaga rutsigiro. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuvimbisa kuti chimwe chikuru charichatanga kugadzirisa kana rasarudzwa kugadzirisa upfumi hwenyika, richiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo nekuda kwemafambisirwo enyaya dzeupfumi nebato riri kutonga reZANU-PF. Mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti bato ravo rakatozivisa zvarichange richipa veruzhinji kana mutungamiri wavo vaNelson Chamisa pamwene bato rao vakasarudzwa.
Chinhu chatakufanira kuita masarudzo munhu wese tinofanira kubuda nehwandu tovhotera Zimbabwe itsva nekuti paunoenda pabalot tinongochivhotera bato rinogona kukupa chekudya, rinogona kukupa migwagwa, rinogona kukupa mishonga kuchipatara, rinogona kukupa dzidzo, rinogona kukupa support, kwete kuti ZANU-PF inenge ichipo ichitaura kuti pamberi for 43 years yava nguva yekuti timbotaura mebato Zimbabwe iende mberi.
Uko vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vanoti hurumende yebato ravo yakaratidza kare kuti zvekugadzirisa upfumi hwenyika inozvigona kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro zvakasiyana siyana zvairi kuita pamwe nekudzikamisa upfumi hwenyika.
Isu seZANU-PF hatigoni kunongedzegwa kune zvamakarekare nokuti zvaizvezvi tirikugadzira nyika tichitungamirwa vamunangagwa. Zvaizvezvi ZANU-PF ndiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi vamunangagwa ndoga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe nokuti ndiye oga munhu ari kuita mabasa anobatika anooneka.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanokurudzira vashandi kuti vasati vavhota vatange vabvunza vari kutsvaga rutsigiro kuti zvavakavavimbisa musarudzo dzadarika vakazvizadzisa here.
Tinoti kumamembers etu nguva dzese mavhosi enyu aisi madonations asi mavhosi enyu macontracts neivavo munenge muchivapa mavhoti. Munovapa mavhoti nekuti munoda kuti vaite chii. Munoda zvikoro, munoda mabasa, munota zvipatara, mushonga wezvipatara, munota rugare rakanaka.
Ukuwo munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira vanoti vose vashandi vanotsigira hurumende inopa pundutso kumushandi kwete kutarisa mushandirwi chete.
Mapato atichatarisa kuti haasi kuzotarisa nyaya dzemuhoro kuti wabva muimba yani, uri wekupi, unoprotekwa nani, kana kuti zvinhu zvawanikwa nenyika zvichibva kuvashandi zvinofanira kubenefita a few elite cartels or few individuals. Bato riri kuita izvozvo kana kuti richange richiita izvozvo harisi kuzofara kawana rutsigiro kwatiri.
Vanongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti
pange pane kuwirirana pakati pevashandirwi vashandi navanhu zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vawane mari dzinotenga vatambire mari dzinotenga.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti chokwadi chemamiriro eupfumi hwenyika chinobuda chete mushure mesarudzo.
But notice kuti after my elections zvichida part our less pressure on public spending zvinogona kubatsirawo zvakare in terms of sustaining stability atamboona masvondo apfuura.
Zvasarira kuvana veZimbabwe kuti vachasarudza zvipi pane zvavari kutarisira. Iye zvino tombotarisa zvabuda kumitambo yeFIFA Women's World Cup kuAustralia neNew Zealand. Spain yarwa Sweden 2-1 ichibva yapinda mumafinals. Mangwana Australia iri kutamba neEngland mune imwe semifinal yemakundano aya. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 p.m. nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvesarudzo dziriko svondo rinouya uye nezvezuva remauto kana kuti Defense Forces racherechedzwa nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vocherechedza zuva remauto vachivimbisa kugadzirisa matambudziko avo. Asi vachitaurawo pakutsvaga rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vati vakasarudzwa ndo vangangotodzorera chiremera kune vanodzivirira nyika. Sadiki yotumira vamwe waongorori vesarudzo ichitiwo iri kunetsekana nemashoko ehurumende ekuti vamwe waongorori vemamwe masangano vanogona kudzingwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Kuizika tifenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 15 Ncwabakazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Iqula elizakuya ihlola ukhetho kweleZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni sechuru njalo ababotshiweyo basenkambeni ye-Glenview le-Putiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fosai Maere ubekhonona enkundleni ye-Twitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikankaso efanayo eZanu PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyanda ukuchasisa okuningi ngalolu daba kwingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in two constituents.
Ye abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye base-Glenview police station, abanye base-Butiriro police station.
Ye bamiswa nini phambi komthethwanda?
I can't say. We are still conducting investigations. Icho kade ukuthi bona abe-CPC bafake i-notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba ne-rally e-Churu constituency, but bona abazange baye e-Churu constituency. They then had a car rally instead of a rally lapho kade kufanele ukuthi abantu babuthane khona. Bona the car rally base basuka e-Glenview Glen Road, Machipisa Road, Wafika go okay Machipisa by the line sitting a block traffic. But can it also have a chandamas local? Yet you got a fanelanga, which by a corner, one as they were supposed to go a Churu constituent.
Longu, Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapolisa, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC wobulawayo, uMnumzana Swithani Chirodza, uchazisa ngabhekanele ngebhakane le-billboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukabusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla leli lisithi alikhankasi ngokukhululekileyo.
Ama-billboard ebesele amalanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi ukuthi duzane le-trade fair umgwaqo lo wematoposi ule billboard okuthi izakhamizi nxa zingene edolobheni bezikhanane lesithombe sikamnumzane u-advocate Nelson Chamisa, njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville, ezindaweni zabo Kingsdale, endaweni zabo Orange Grove nabo bedlula duzane lalapho kule billboard kamnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo Airport Road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Into eyenzakeleyo mbona kungabe kwenzakele madabukakusa esikhathini zabo 12 midnight ufika ubo 3 AM, njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama-billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha agoqelwe ama-cellotape ade besebenzisa nje amathochi ukuthi kubhebhe kulumathe. Lokhu sokulamalanga ama-billboard la sesilamalanga, sokulamalanga ama-billboard efakiwe, kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha, ngoba siyazi thina esikhathi esidlulileyo ukuthi ungafika ukhetho ona amabutho ansebenza nsitha alivamile ukuncedisa iZANU PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporta sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani, kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo yikuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi, kodwa kusuka kube lelinye ilizwi elivela kubaholi beZANU PF eliyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop. Sitshibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo, ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Swithani Chirodza, isikhulumele sebandla le-CCC kobulawayo, bekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobuto bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthwaneni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMasonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imisebenzi yabakobuto ele Defense Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqhakathekisa ilanga lanamhlanje sithi kumele amasosha aphile impilo engcono.
Ngaba tuda ukuthi masosha edu, mautho edu abe mautho enyika kwethe basa. Ngaremekezwe bachishandira nyika kwethe kushandira bato.
Sifuna ukuba amasosha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqhakathekisa amasosha, amapholisa lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balwisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngeviki ezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwalisa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare lapho abe ehlanganelo zulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga le-National Defense Forces Day, umongameli Mason Mnangagwa uti uhulumende wake uyabanakekela abebutho. Emhlanganweni namhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Liberty Mgwagwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Ah, vele meeting sometimes he has a free manyama wards, but manyama wards are saying the free. Your problem. Was manyama wards be angena wafana wabona wafana bezana people abafika wenza umsindo kuma manyama wards afuna singenile wire wire. Sina wafana we tribus bayangena wire wire every ward. Even ama campaign rally afuna singene kuma campaign rally. But kuma manyama wards siyangena. The problem kune ma wards ayazingaba problems. Isibekela kwathi 5 ine problem.
Omunye njalo umsekeli we CCC uNkosikazi Thendai Chijikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba lenguquko yenkokheli engxenye kungaba lentuthuko koseke.
Abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali. Inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi. Uhambahambe emarenini uhambe othengisa akuphumi lutho. Abantu bayalamba seZimbabwe sifuna ushamisa ukuthi angene.
Iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo ele United Zimbabwe Alliance uza nalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama roadshows kubulawayo. Ibandla lezani PF namhlanje velingela umhlangano ngoba basekeli babo bebethe gwaqa enkundleni yeNational Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele Defence Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa. Lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi ababandla ezombusazwe akhankasela ukuthola usekelo okukhetho benze njalo ngokuthula, ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe kanye lababandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela manyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukujezisa labo abajojezela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe.
Wona thina bakatwa utale museve athina utane museve tofambana tofambana.
Ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu.
Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqukele uDr Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezipra. Yena othi ilanga elinanzwa namuhla eDefence Forces liqakatheke kakhulu.
Bakhona siningi abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwe ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo, asithina abahlobaba ngumbuso ngasinyane. Kodwa kulamazitha amaningi angazange azize imfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza kwe-Gugurawundi sokubulawa abantu, bangena esakashe, bangena eMtshwane, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo kodwa bebe ngabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kuxwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abezitra bangapi labo baphiwe izimota nokunye lo baphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kolizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezikuluzithe ngamaxhoko ezalukazi abazaza ngaleso sikhathi. Nganzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi anezinto ezenzayo achaya izindawo zezamafutha abachaya lapho kulezilabaplezi benza njani amaqewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhawe. Phezu kwalokho izitra lombono wokuthi ababeyi ngamazisa izisebenzi kuthathe izimali zabo ezedibinisation bazifake bakhe ama-business house babe benzileleyo bathathwa nguhulumende bachiquluza i-properties asithithina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazide bathathwa akukabuyiseli lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanani akufanani amazitha imfanelo zawo kawazinzana amazitha anwayo abanye bayizigoga abanye basi bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akukafani kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abasebalezikhunda ezikhuluma nje kathesi wakhangela ku-ami zasiwuchula amazithi amanye anezidiya ezinkulu manje sekanyena abazuzange ukuthi kwakhanye ukuthi ukuqhawe kwabo kuyananzelela la kade ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazithi ayefundise umsebenzi nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaze ngokuthi babathi bathenga izaa ngiyakwazi abami abangene sebeyizami kodwa bahanjiswa kusekutinyeni eyijeni ngabo ziyindawo sihanjiswe izapho kuya kutheni but bathi bayananzelela babona ukuthi izaple nolimi lwabantu abajaiz ngoba iyabophisa isedu ngangali ukuchathisa ikhanda uzakhuluma ukuthi bakwabayiza so khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumntu abahanjiswe bayathena bacine bechacha ukuthi babe ngamazaphu lamazitha
lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekubiyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Iqula eza kuyahlola ukhetho lweZimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi le-Africa. I-Southern African Development Community Electoral Observation Mission lizafika elizweni ngolwesihlanu sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika umqondisi Dube.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwaleZambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lwe-SADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security wethule umbiko lamuhla isithi iqula lokuyananza ukhetho kweleZimbabwe ele-SADC Electoral Observation Mission sakhokhelwa ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevus Mumba. Iqula le-SADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso ze-SADC kumalunga onke. Amalunga awe-SADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazo bafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli qembu kumele liqalise mhla ka 17 August, ama elections akhona mhla ka 23, kubanika amalanga amahlani kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele baobserve ama elections ngezindlela balanda ukuya observe ivoting process not ielection process bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso yobona ukuqhutshwa kokhetho e-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni owe-SADC Summit ozakwenzela edolobheni leLuanda kwele-Angola ngolwesine lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama-elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangkhona ikuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo ose-Angola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye-Organ on Politics, Defense and Security okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia ayakhuza phezu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, umnumzana Gideon Musonda okweleZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumende weZimbabwe phezu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula le-SADC linanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengise luhlobo lwabantu abakhokhela iqula le-Observer Mission.
Kodwa okhokhela intsha yeZANU-PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula le-SADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Endi lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba
lokuthi bezibonele ku ground, they will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are. Lokuthi abantu wethu njengoba umongameli sechilo u president lama structures wonke awe ZANU-PF ayawutsho ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okugoqela esigodlweni eHarare lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change i-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU-PF. Emasingo kuyona le iviki abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo le-ZANU-PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala okwezokwazi le-Africa unkosikazi Molipe ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zohlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende weZANU-PF umzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bacine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu luzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasuze bevote kukhetho lolu. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKwekwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyakwazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemsebenzi, i-standard of living ingezelele, lathi izinto zike zibe easy, not ukuthi siyastruggle living, konke ukudla, accommodation, everything mostly okusaffecta i-economy.
UCarol Moyo okubandla le-Movement for Democratic Change laye uthi uzavota lonyaka.
My advice to ama-youth ukuthi nxa sivota sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala labo ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies, sivotela ama MPs ahlala kuma constituencies, ama councillors ahlala kuma wards, abantu esibazi sikwazi ukuthi nganxa sesilenhlupho sibadinga ngapi sibathola ngapi.
UPasho Rafael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lonyaka.
Well, politics azila ukuthi uyisizindi kumbe njani, kuya ngomuntu ofunwa ngabantu. Ngoba ngabe kuya ngokuthi basizindi njani, ngabe iZANU yakwanisa ukuphatha kuhlilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko ukukhangelwa ngabantu, iZANU yehlulekile kayifunakali. Ngakho ke abantu bafuna ibandla elitsha elikhokelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Kodwa uNyari Pechani uthi abantu abaningi bazavotela iZANU-PF.
Mabe vota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kansela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba kulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote ngukalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho lwaseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi obawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngicithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba ukhetho lokhu akuncedile kancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcweti yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abathi abafuna ukuyavota, it's only that abaregistranga, but yibo ekugcineni ababelokhe bekhala wesukuthi izinto azitshintshi. Kuzathi ntshubani wena ungatshintshanga. Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lwana luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla liphi, kumele bakhangele ipotential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, xa sengifake laphana izangisiza ngani ku everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami, ngoba singaphonga ukuvota sivotela ama political parties akusisindawo lokuyani.
Ulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame ngamandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingutobias Mudzingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi ke lilakho ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, ningene njalo lakuInstagram lezinye indawo. Asizwe ke abantu bebengelela abanye.
Kama ngumbuso Sibanda ngivela elufana okwamanje sabengisebenzela lapha ebutwane Haburon. Ngithanda ukubingelela abafowethu abase-South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe edinga usisi usehlekele Sibanda nomkakhe uPiyane Mpofu nabazukulu bonke nje. Ngiyajabula njalo ukuyamukela emsakazweni weStudio 7. Ngibingelele nomama wami khona le edinga laye, ngibingelele labangane bonke nje nabazaba mu-anodiluvonyolizita wonke labomalumekazi lafana ekhetho lafane lufane lafana ngizobingelela abazukulu bami abanga-Afrikaden Mpofu labo-professor Mpofu Norridi Mpofu labo bonke nje okuthiki ya ngibona nganayi labafowethu abasemjembesi le kwesibanda le. Hayi, ngibona ngani sebedele
igama ngukosilati Ndlovu wawuhlala seflam entolongo la okwamanje ngise-South Africa. Linjani balandeli, linjani balandeli, baphila abalandeli labo? Abantu bevote kahle lapho, bevote kahle nami zobe nkulu esekelweni lokuvota la. Sizwanana abalandeli, lube lutho usukulweni lokuvota la. Abangane bami linjani lapho ekhaya elihle uPrichard umfoka Ndlovu njani? Sintuyaduka ukuthi somo njani lapho umama wami uSibelane Sibanda uright lapho, nabomalume bami ba-right lapho, isandla sami uPhumuzile Moyo uright sindoze. Alright, hayi siyabonga abalandeli.
Nibizo ngu-Benefit Sibanda, ngisukela uPane eMsewele. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu. Sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga, but kungasokuthanda kwethu. Bengikhulekela ukuthi nje abalaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo, ngoba bengingathandi ukuba segangeni, bengithanda ukuba sekhaya. Ngibingelela kakhulu enkayi khonale, sibabingele kakhulu esilobela, sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngalesi sidlule, sibabingele kakhulu enyamendlovu ngobuningi ngezihlobo. Ngiyabonga kakhulu.
Laba-ke ngabalaleli be-Studio 7, le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lesizwe siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. ULive Talk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection, sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokuthi ngamakansela amalunga edala lephalamende lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka-23 Ncwabakazi. Singawehlukane zihlobo sike sibone indaba ebezikhokhela namhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangama-40, iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change, ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni owekharali. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uzaguqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo othembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sichuma phela ku email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sichuma endaweni esinenge esijeneyo. Lapha ke sikhuluma ke Facebook, VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne Instagram phela lingakhohlwa sile Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho ke libone esikuthwethulela uZulu. Kuningi kakhulu esifisa ukuthi sile thulele njenge Studio 7 likhulumane lathi lakuhlelo Zimbabwe Today asixoxene sitshela ukuthi siliphakulele okumnandi okunye okumangalisayo umthebo sijobayo lowo. Siyabonga.